Se io ci dico Warren Sbab, me la ricordo che è se io ci dico hanno io e majority of Rana e Sbab in Sharana, c'è garapa a sit cacciare, ma mi ero e mi caevi Sbab. Caona puti, ci nasce da mia, sacanac, mi caevi Sbab. Ci carangarir, mangi, la taula, ne la tungare mi vedo a gaita fan, uvava Joshua Nko, wakataura kuti nika yedi ya Zimbabwe haikusofa. Asi, HDK, wacha simuka, wogadira nika. Saka, takashi pa mandate, takashi tuuma, isisi HDK. Kutingua yedi ya Afrika, ya eta erazo, ya kataura na wankomu, kuti tisumuki HDK ya Zimbabwe. Kibate ndima, ya wogadira nika yedu. Takatari isa isu takati pedu HDK. Mtunga miri HDK anogona kuti tunga miri la isu anogona kuti batari za tese zisinei kuti unogara kumusha kana kuti unogara madrobu zisinei kuti unoshanda kumauto kumapurisa kana kuti you are an ordinary citizen, so I came civilian. Takatari sa mtungamiri akambo shanda na HDK. Sekuti. Takatari sa mtungamiri akambo simu jira HDK. Takambo. Takatari sa mtungamiri anogona kutibadila nya zihedu isuse HDK. Takabuda isusu ni mtungamiri ya kinoti savior asukwe.
Imini wa msipa murukuta ura maka miri la HDK. Muriwe chidiki wari kubwa kupi, kubwa kumapato ere, kana utukuma sangano, ema chedi, munga jeke sereveru jindi erapa.
Chivangwa chedi, chikubatani za munu wese, ya mbibabu, achisaruji. Chine wanu wakaba, wari kubwa kuzankira. Chine wanu, weshidiki wari kubwa kuyemjisi. Chine weshidiki wari kubwa kumasondo, akasia nasia. Chine weshidiki wari kubwa kumaorganizations, akasia nasia. Chine weshidiki wari kubwa kumusha, wari kubwa zifaye zana choyocho. As far as ana kusasugo na nashimani mani nikayese ya sumuk kusibatane chilonga chedu chile kushangane munu wese
ivo wakasuku were makagara na avo ere pasi wakawirirana nezwa murgides
wakasukure waona enzivadwa kumbire chedu seshiki wari kunzwa zukutara na HDK mfunga awansito urala mazwano wachifone wa HDK kuba kwesi asiti wa iwa mkoma please gati bati ndima ii sibati reyo kitu ngambili reyo wakati kwere kapa one example chikiti ka mwa hospital zedu chikiti susu HDK kukura hundi ya kutanga ati nambo yona tatu wa liki ati kukura hundi ya chitu ya kiti ka mwa hospital zedu chikiti yona nchukua seta isusu wanabiki HDK wanawari kupera mshupatara mekuta akuna na doktor HDK ma doktor asa haka zingwa aliku zingwa mshupatara HDK
kune vamwe varikuti uo vamsipa imine vamwe wenyu maungana mshishandisa Tyson wabandu movement kuti musimudzire vakasukuwere asi vachitizvo vakasukuwere vanga vari gurukota muhurumende yavamugabe inova hurumende iri kushorwa zvikuru kuti ndiyo yakanga iri pamberi mukuputsa upfumi hwenyika kusvika pari zvino munoti kudii
ndinotaura kuti inini patinotaura meseji yedu pane point 1 yatinosimudzira yekuti tirikurarama tese munyika sevanhu patino tisusu wakasukwere chitunga mreyo atisi kuti wakasukwere ingirozi Gabriel munaka akachena asina kumbotadzawo asi tiri kutaura mukurarama kwedu sevanhu pane zvidzidzo zvakadzidzwa zvakakanganisika zvinogadzirwa asi zvatakamiririra nguva ino zvekugadzirisa nyika yedu zvihombe pane zvakakanganisa hongu zvakakanganisa hongu zvitadzo zvaive asi tikutaura kuti zvakatara hongu tazvona asi nguva yekugadzirisa yasvika mari
vamwe vechidiki vamusipa zvikuru vari kumapata anopikisa vanoti izvo vaigara vakachema chema kushungurudzwa kurohwa kupambwa panguva iyo vakasukuwerere vaiona nezvere chidiki mubato ravo. Imi munoti kudii, munovagutsa sei kuti vange vari kumovement kwenyu?
Tikatarisa kuti hongu pane dziri kutaura, but tinoti sese muri mutaurawo pane zvimwe zviri kutaurwa zvisiri chokwadi, kuti hapana zvisina kumbokanganisikawo apo neapo. Asi zvakawanda zvacho zviri kutaurwa nevamwe panze apa, pane zvakawanda zvacho zvisiri chokwadi. Saka patichifamba semovement, pane zvakawanda zvatiri kutaura, chokwadi chakawanda chatiri kubudisa kuti yona nyaya iyi iri kutaurwa apa aiva haisi chokwadi ba.